vachitaura mushure memusangano waitwa nemasangano aya kusanganisira anomirira varayiridzi vashandi vezveutano nevamwe vashandi vehurumende sachigaro vesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions Mai Cecilia Alexander vati vatora danho iri mushure mekunge mioro yemwedzi uno yauya isina kuwedzerwa sezvainge zvataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube.
Septemba zvausati apera hongu mapendes akura mari hatina kuiwana, asi tiri kutarisira kuti pana Septemba tiritaurwa zvava zvakaita sekuvimbiswa kwazvanga zvakaitwa nekurukota rehurumende vanova ndivo vamuzvina mari ivo vamuturi pachavo. Tichiri kungotarisira kuti panozopera December, panopera September mari iyoyo inenge yabhadharwa. Saka vanhu vachiri vakamirira vari kutarisira kuti zvakamboitika kune dzimwe nguva kuti tikatosa makore kuti pei inogona kubhadharwa kaviri. Saka tiri kuti mari iyoyo yavakativimbisa tiri kutarisira ende uye tiri kuti inofanira kubhadharwa muna September muno.
Vati vanyorera vanwe tsamba vachivazivisa nechisungo chabuda mumusangano wavo nhasi. Sachigaro werimwe remasangano apinda mumusangano wanhasi reFederation of Zimbabwe Educators Union vaObert Masaraure vatsinhira izvi vachiti hurumende ichine nguva yekuzadzikisa chivimbiso chayo sezvo mwedzi usati wapera. VaMasaraure vati chavari kuchemera chete mihoro inogutsa kuitira kuti vakwanise kurarama zvakanaka nemhuri dzavo.
Tazeya mamwe makusvika tabuda nechisungo chekuti varayiridzi nemamwe macivil servants ese hakuna munhu achazoenda kubasa kutanga pa 26 September kana hurumende ikakundikana kuti bhadhara mari yedu apo ku 25. Maunions anga aripo awirirana kuti hurumende ichiri nenguva yekuti bhadhara mari yedu kuSeptemba akati apera. Saka tirikuvapa vhiki rose rekuti vabhadhare mari dzedu dzavasati vatibhadhara dzavakavuia. Kana vakundikana musi wa 26 hakuna munhu achazenge achienda kumabasa kusvika mari yauya.
Vanwe vevanonzi vakavimbisa pamusangano wavakaita nevashandi kutanga kwanyamabvuvhu kuti hurumende yaizowedzera mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Amai Alexander vatiwo chinorwadza ndechekuti hapana nhaurirano dziri kuitwa pakati pevashandi nehurumende kubva muna nyamabvuvhu. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoda kuti mushandi wepasi atambire $500 ekuAmerica pamwedzi kana kuti $540, asi hurumende inoti haina mari yekuita izvi. Iyi ndiyo mari yaitambirwa nemushandi wehurumende muna Gumiguri 2018 apo vakazotanga kutambira mari yemuno. Hatina kukwanisa kutaura navanwe sezvo vange vari mumusangano. Hatina kukwanisa kutaura negurukota revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapowo mavhima sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.